Manirakana na kamurie Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 28 2020 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvinoi zvinoita nechekuti hatikagoni kuti tipinde matambudziko akaita seiona kuda kurumbimira kwa munhu umwe. Ndafunga kuti dhambo rake ndiro rakakosha, zvifuwo zvake zvemufambo rake ndiro rakakosha. Ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemaresidhenti emuno.
Vagari vekumasvingo vochema-chema negurukota riri kupomerwa mhosva yekutora mvura yeguta richiendesa kupurazi kwaro. Zimbabwe neBotswana zvonyorerana chibvumirano chekudzidzana. Vanhu vochema-chema nenyaya yekuti vauye nezvitupa kuzotenga upfu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vanosvika zviuru zviviri vemuward 1 ne2 mudhorobha remasvingo vonyorera gurukota muhofisi yavakembo muhadhi mumwe wevatevedzi vemutungamiriri wenyika vadavis marapira tsamba yenyunyuto vachiti vabvise dhamu ravakavaka murwizi rwemucheke zvave kutadzisa mvura kuenda kudhamu rinopa guta mvura remutirikwi
Mugwaro iri vagari vanoti kuvhara kwakaitwa mvura kuri kukonzera kushomeka kwemvura mudhamu remutirikwi izvo zvinozoita kuti vatarisane nedambudziko remvura asi vamarapira vachidiridzira havo purazi ravo vagari vanoti vakaendesawo gwaro iri kuhofisi yegurukota remasvingo vaezra chadzamira pamwe nekukanzuri yemasvingo kuti vataurewo navamarapira kuti vasavharire guta mvura Vaterenzi Gutuza, mumwe wevakasaina gwaro iri vanoti vakapa vamarapira vhiki mbiri kuti vaputse dhamu ravo mvura iyerere zvakanaka.
Gwaro redu tatida kuti minista vataurira nevamwe vavo kumusoro ikoko vakwanise kuputsa dhemu yavakavaka muna Mucheke. Nokuti iko zvinezvi zvavatoti padambudziko kuti mvura muna Mutirikwi haichatopindi. Iko zvino mvura ishoma nokuda kwekuti iri kubatikwa kudhamu kwavo ikoko. Saka isu sevagari tiri kuvapa 2 weeks. Kuti vagadzirise nyaya yavo kana vakakona hanoona kuti tichatopinda musvitu tione kuti tingazvita sei kuti vabvise zvinhu zvavo izvozvo
vamwe vagari vanoti nekusaerera zvakanaka kwemvura yave kunjenga mune dzimwe nzvimbo zvopa kuti itambiswe nevana vachityira kuti panogona kutanga kupararira zvirwere semataura emumwe mukari vamasimba mutsvairo
kuno kuward 1 2 kuvhara kwakaita mvura nevamarapira kunotikanganisa zvikuru nokuti mvura yakuita shoma munzvimbo dzatinogara zvinova zvinogona kukonzera zvirwere zvakaita sekolera setaihood saka isu hatinga chimwe chinonya kutinetsa nechekuti hatingagoni kuti tipinde matambudziko akaita seiona kuda kurumbimira kwa munhu umwe ndafunga kuti dhambo rake ndiro rakakosha zvifuwo zvake zvemufambo rake ndiro rakakosha ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemaresidhenti emuno
taka upgrade kuye muna Mucheke River to support mvura inoirigeta 260 hectares dzechibage dzewit mvura iyoyo tinoishandisa kudiridza 250 musummer season tinoishandisa kudiridza 200 hectares muwinda tinokohwa chibage chiri over 1000 tons chinoenda mugmb yemasvingo chinoraramisa vanhu vemasvingo province tinokohwa wheat iri over 1500 tons gore roga roga inoraramisa vanhu vemasvingo town chavanoda imvura inopinda muna mutirikwi vanoda chikafu ite zvino ukaenda mumasherofu hamuna upfu vanoda mvura yakazara muna mutirikwi ende imwe inotoerera ichidzira namutirikwi asi chikafu hakuna chinoyerera namutirikwi chichienda hamuna chikafu mutaundi
Meya waguta remasingo, wakule ni maboke wati, wakaona gwaro ili kuofisi kwavo, uye warikuda kuita urukulu na wabara pira, nezo nyaya ini.
Gamchira chichemo chakatoka newagari, maerano ne kufako kwa kaitwa mvura, umusoro, inofamba ni mcheke river. Na vamara pira isse kanzuro tishaweza kutitaore nao asi inia kuti mvura isse kanzuro atina right especially pa mvura inenge chifamba eri mugwizi ino kontrolewa nezino saka tishangweza kutaura se tiri kanzuro inomirira vanhu kuti ngotaura nao tiwe kuti vanogona here kuti vapavhure kuti mvura ifambe hongo vagari vane kodzero yaiye zvavakaita zvakarezve tikatarisa zvaibumbiro remutemo pa second 77 notaura access to water mvura iyoyi inenge ichierera ndo mvura yanozoenda muna mutiriki na mutiriki ndo mvura yanozodzokazve chimwe kuvagari saka inogona kukanganisa kubva kwakakaita kugona kukanganisa vagari kuti vawane mvura yakakwana sekukurudzirwa kwazvinoitwa nebumbiro remutemo.
Mukuru wesangano remasvingo United Nations and Taxpayers Alliance kana kuti MURA vaanozva muguti vanoti vatambira danho revagari sezvo zvisina kunaka kuti munhu mumwe chete atorere dhorobha rose mvura.
Kune zvakaitwa nevagari nokuti zviri kuratidza kuti vagari vava kuziva kodzero dzavo. Hazvinge hachingave chinhu chakanaka kuti vagari vashaiswe mvura nenyaya yemunhuwana anenge akabhloka mvura uko achidiridza mupurazi make. Saka zvakaita vagari vari kuratidzira kuti havasi kufara nazvo uye vakakuisa petition kwavakaisa kumahofisi makuru iwayo. Tinotarisira kuti pane action ichatogwa kuitira kuti vakwanise kuwana mvura yavo zvakangonaka.
Vagari vanoti vamarapira vakasabvisa dhamu ravo mukati memavhiki maviri vachandoratidzira kupurazi ravo uye vachavaendesa kumatare edzimhosva. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima nemvura vapere nzishiri sezvo vange vasingadairi nhare mbozha yavo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zimbabwe neBotswana nhasi dzanyorerana zvibvumirano zvakawanda zvekudyidzana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vaita musangano kuMahun vakati vakazvipira kusimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari pamusangano wechipiri pakati peZimbabwe neBotswana weBinational Commission.
Chibvumirano chokutanga ndechatinoti muchirungu mutual legal assistance in criminal matters. Tiri kuti ipapo inyaya yekuti ngatibatsiranei Zimbabwe neBotswana kana pane vapara mhosva tinobatsirana. Kana paine nyaya dzemacriminals dzevanopara mhosva vekuZimbabwe vakapara mhosvawo vakaendawo kuBotswana, vekuBotswana vakapara mhosva vakaya kuZimbabwe, vekuZimbabwe vakapara mhosva muBotswana nezvakadaro daro. Chechipiri nyaya dzezveutano, kudyidzana nyaya dzezveutano, kubatsirana kurwisana nezvirwere nezvimwe zvakadaro. Chechitatu zvanga zviri zvedzimba, kuti tinoita sei dzimba dzinobatsira ruzhinji dzakawanda atinoti malow cost housing ano tingamaita sei kuti vanhu vedu pakati pedu vanoneseka pekugara tiite kuti vawane midzimba nemutengo wakareruka, dzimba dzinogarikawo dzinovakika nokurumidza. Chimwe chacho chibvumirano changa chiri chinyaya dzokufambisa mashoko nezvebroadcasting. Tiri kubatsirana kubvira kunana digitalization tichiyananisa mashoko, tichibatsirana nenyaya dzetechnology nezvimwe zvakadaro. Mumwe wacho nyaya yesport development, yekuti tigadzirire mitambo yedu, tivakidze mitambo, tikwenenzvere yenezvepamusoro nyaya yamba dzemasports. Saka sport development tine chibvumirano chinoenda ikoko. Tine chibvumirano chezvemashandiro pakati pedu avanoshanda, tinoshanda sei. Pane kumwe kwokuti ava munhu akanabva akanoshanda ukovo chii chinoitika, akanoshanda uko chii chinoitika. Chokupedzisira ndezvemadzidzo zvokudzidzira mabasa amavoko yatinoti vocational education training.
Asika vamwe vanoti vamangwana hongu zvibvumirano zviri kunyoreranwa asi hapana chiri kubuda, munoti kudini mashoko iwayo?
Zvibvumirano zvatanyorerana zvinozadzikiswa. tingangoti sokutanga chaiko isusu tabvumira nanyaya kuti tichange tichi mugoverana mashoko Botswana TV tatoisa tibvumirana chacho nhasi tikatobva chatanga kushanda nhasi zvokuti tatiyo sainirana ZBC yangachiwana feed yayo kubva kuBTV zvichibva muchibvumirana ichocho
Munyori mukuru mubasi rezvekubiritswa kwemashoko vanik mangwana ari parunare kumaun asi vachipa pfungwa dzavo vanongorora nyati zvapfumi vari Joyce Ngwenya vati musangano uyu kutanga kudzi nekuti hakuna chauri kuita kusimudzira vemabhizimisi Vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara danho rakatorwa nevamwe vanotengesa hupfu rekuti munhu aburitse chitupa chake kuti atenge hupfu nunorai jena anotipanya inotevera
Zvitoro zvakaita seN Richard Gain Wholesale neEco Zimbabwe zvave kutengesera hupfu kune munhu anenge aine chitupa chete. Danho iri riri kushorwa nevakawanda avo vari kuti zvinosiya vanhu vakawanda vasina zvitupa vachifa nenzara. Mumwe mugari wemuchinoi vaBazilton Kanonge vanoti zvekudya ikodzero yemunhu nekudaro hafanirwe kutadza kudya nekuti haana chitupa.
Bumiro remutemo weZimbabwe rakanyatsotsanangura zviri pachena kuti every person has a right to sufficient food zvichireva kuti hazvimisi pamutemo kana kuti hazvitendegwe kuti vanhu vange vachibvunzwa zvitupa pakuda kutenga hupfu even in infringement to human rights we don't allow such
izvi zvatsinirwa navaIsrael nyandoro avo vanoti vanhu vakawanda havasi kupiwa zvitupa kwamudzviti zvichinzi havana mapepa anogadzira zvitupa
At the moment, ukaenda kwaregistra uri kuti hatina madiski ekupa zvitupa. Vakawanda vanhu vada kutora asi madiski arungonetsawo sezviri kuita pepa repasi. Saka until and when that system is corrected kuti itane madiska akakwana munhu wese anokwanisa kuti aningirikane kuzva zvinoreva ndezvekuti kana ini ndakarasa chida unotora chitupa ndatoone dambudziko zvakare rekuti handikwanise kuona upfu wemba womumba mangu wemhuri inova iri punishment ini semukuru wemba head of the house
asi vamwe vakaita samai Cornelia Matekenya vanoti kutenga hupfu munhu aburisa chitupa zviri kuita kuti hupfu hutengwe nevanhu vakawanda uye zvinoderedza uori
zvakanakira kuti vanhu vari kutenga kana kuna chitupa unogona kuchena kana chini asina kuwana asi ukasiya chitupa chako paipa nhamba dzako dzakapinda mukombuta paunozodzoka kuda kutenga nechitupa ichocho zvinowandoka kutenga tinotenga takawanda ukatena ndisina chitupa unogona kuenda pane rosiya kundodzokera kuti ndotenga ndodzokera kuti ndotenga asi kana une chitupa vakasvika paipawo apa chitupa chacho vambotenga nefanana kuti hamunhu amboreta ambotenga
vadzizaya mapfumo vanoti zvose zviri kuitika zvinoreva kuti chikafu chishoma munyika nekudaro hurumende inofanirwa kuunza hupfu hwakawanda kuvanhu
zvinongoratidza kuti chikafu chishoma ndeisaka chichiita kiu chakuita procedure yekuti zvakutengwa nemhando dzakasiyana asi chikafu changofanira kungotengwa murubanji zvisinei nechitupa
Mukuru wechitoro cheN Richards vaJohn Matikiti vanoti vari kuti munhu anoda hupfu anofanirwa kuuya nechitupa kuti vazvichenure kana vobvunzwa kuti vakatengesera ani hupfu.
Vakauya ndizvo vakanzi munhu akauya neID yake tombuka mubhuku obvanya naye pachitupa hupfu ndeiyo uye anenge akutopika kuti uya ambotenga kuti haana. Ndizvo kutongoti iwacho kana wakuuya kuzotazisechi yauto izoti vanhu vakatenga upfu ndavo ndoisaoatiuitira kubvuka mbuka isitongoti angovhichenesa kuti tikabvunze rupfu akaenda kutoti nenge akauya akatenga upfu matiyozeidi ngaayo
hupfu hwerolamil uhwo hwave kutengwa nemadhora makumi manomwe emabhondi kana RTGS sezvo vanohugaya vachipiwa mari nehurumende huri kunetsa munyika yose Hurumende iri kufungawo kupa vanhu vanoshayiwa makoponi ekutenga hupfu senzira yekupedza uori munyaya dzezvekugaya nekutengeswa kwehupfu. Vamwe vanhu vari kupomerwa mhosva yekutenga hupfu muzvitoro nemari iri pasi vonohutengesa nemutengo wepamusoro pamukoto. World Food Program inoti vanhu vanoda kusvika mamirioni masere vakatarisana nenzara inotyisa munyika uye vanoda kupiwa chikafu nechimbi chimbi. Izvi zvinonzi nesangano iri zvakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye mitemo yehurumende iri kungovandudzwa chero nguva. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Tavambotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reCalifornia muAmerica riri kuramba richiranga zvakaomarara kambani yakatobroka kare yePacific Gas and Electric, iyo yakabatwa nemhosva yokukonzera kubvira kwemasango munyika iyi muna 2017 na 2018. Mumwe mutongi mudunhu iri akwedzera mari yakabhadhariswa kambani iyi kubva pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kusvika pamabhiriyoni maviri. Nigeria inoti kune chimwe chizvarwa chekuItaly chiri kushanda munyika iyi chabatwa nechirwere chorura pasi rose checoronavirus. Murwere uyu akadzoka kuguta reLagos achibva kuMilan kuItaly svondo rino. Izvi zvapa kuti nyanzvi dzityire kupararira kwechirwere ichi munyika ine vanhu vakawandisa muAfrica. Pari zvino kwabatwa vanhu vamwe vanhu vaviri nechirwere ichi muAfrica, kuAlgeria nekuEgypt. Mubato remadhemokrati muAmerica maita kunetsana kunotyisa panyaya yekusarudza munhu achamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika achikwikwidzana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump muna mbudzi. Kunetsana kuri pane vavi kuti bato iri rinofanira kuenda pakati nepakati kuti riwane rutsigiro rwevanhu vanenge vasina mapato avakarerekera nevamwe vari kuti bato iri rinofanira kuenda kuruboshe zvakanyanya vachitsigira vaBernie Sanders vari kutungamira bato iri. Vari kuti bato riende pakati nepakati vanosanganisira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden navamwe. Munyori mukuru webato rinopikisa reMDC vaCharlton Wende vamiswa pamberi pedare nhasi gweta ravo vaHarrison Nkomo vachiti nyaya yavari kupomerwa yekuti vaida kupidigura hurumende iraswe. Asi vachuchusi vehurumende vatsika madziro vachiti izvotongwa zverimwe zuva. Dare rati nyaya iyi izvonzwikwa musi wa2 mwedzi unouya. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvemutemo muMDC vaInnocent Gonese.
Nyaya yavahwende taenda kukoti zvara nhasi. Gwetiraka tiuriya vahwende vaHarrison Nkomo vaita chikumbiro kudare kuti vachibviswa parimandi nekuti vagarisa vari ipapo parimandi. Saka zvaitika ndezvekuti izvo mutongi azoti anoda kuwana nguva yekuzeya, asi nyaya yacho sekuona kwedu yanga iri pachena, yanga yakajika kuti vahwende vagariswa murimandi anii vari parimandi vakaibesa kubva musi wa6 March kusvikira nhasi. And vapiri vemhosva havasati vatipa zuva rekuti vanoda kuvaisa nini kudare.
Chikumbiro chenyu kudare redzimhosva changa chiri chei?
Chikumbiro changa chiri chekuti aiwa, sezvo zvinhu zvestate zvisina kurongeka ngavangoita ivo kuti vavaregedzi zvavo dariri varegedzi vozvivadaidza nemasamanisi kana vachinge vazogadzirisa imba yavo. Saka vakuru vapiri vemhosva havana kutambira zvatataura izvozvo. Saka vazoti kumukuru wedare aiwa tipei zvakare nemukana, asi iye mukana vakapuwa yakawandisa. Taonawo zvakare kuti dare inenge risina kunatsoina nyaya zvakanaka kuti inenge iri pachena kuti anosangoti vachingonzi vachidyiswa parimandi kana vapiri vemhosva vazogadzirika vozvavadaita.
Vakuru vemhosva vati chinyi pamusoro pechikumbiro chenyu?
Hanzi chongo chapuwa mtuwe muzuru na hafati na kuta pasi chuma maskati. Asikutila kwa mtuwe kuita. Sango kutila pasi kudari bozi nyenge eka jika. Ego chiku wana kudu. Mtuwe ngadi yangu kwa chongo chikuta hino. Wawo hindi gawaji simu mungu. Anikuti kutila kwa tiku kuita hino shimu. Pasi mutiari haka tuwe. Wama tete udiza hawa haka tuwe. Wawa sikuwa sabita kusimu mungu kwa kwenye kwa mtuwe kwa hindi. Kanyita soa benta hini mba yao. Kana kumilikia mburi yao. Chiseishi waka batkondi na takondi ni rume hindi. Kasikuona kwenye nyingi ya kachuna kudaru. Naidi ya wangu chayo. Tuzo saa disponzi. Wa asita wapa. Tawasimu mburi.
Soko wana kwenyu munona siku tizisha gadri suwele pa muno zekera na mfuru.
Soko wana kwenye kwa nadari. Katunga nye sinya ayak. Nisida iti nisha kuda kufadza. Rume hindi. Tuona sinja mfungiru kwa msimu mburi. Ashuri za matari edu. Anabungu nila sakanaka. Mitingu wangu tunga nye ayak. Aita sila chunga, sila chunga, kama chunga nda kubuta, utuweita si, wadunia yeka chika, tupu unakweli.
Abo, wange vari wanoona nezo mtemo mu MDC, wa Innocent Gonese, vari parunare kwa Harare ne Studio 7. Zichakadaro batore MDC, rirukupomera. Batore MDC, rirukupomera mapurisa, mwosha yukura abandu za kuita misangano yaro munyika. Izvi zvinotevera kurambidzwa kwemutevedzeri wechigaro webato iri vaJob Skala kuita musangano kuzengeza West vachitaura nevanhu vavanomiririra. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
I'm not away from what you are saying because the notifications for meetings are not submitted to Police General Headquarters, they are submitted to the regulating authorities or officer commanding district. So in the officer commanding district, they don't have a prerogative of advising us. Nyadzemisangano dzinoendeswa kuma district kune atoti ma officer commanding district kana kuti ma regulating authority ndo anoita zvekuudzwa kunzi kune misangano. Saka isusu sepolice general headquarters hatizoudzwi nema regulating authorities zvese zvinoitika ikokoko. Nukutu wani masimbawa wakapiwa na Commissioner General ni urumende.
And panewe Zimbabwe Congress of Trade Unions shekare varikuta ora shimweche tezo zoshe kuti munova rambi za kuita misangano kunyangu zao wasenga sungirwi kukukumbira ya kutivate misangano.
Ya sentero kandaita isusu kupolisi headquarters ati zezu nitika kuma district. Kunzeko unge tatota ori waneo kuma district. Kuti kune zvakati zvaitika kana zvoda kuitika kana kuti nini vatori venhau sezvamaita ipapa kuti matotiudzawo neizvizvi takutoitawo kutoda kutizive kuti zviri kufamba sei chii chamboitika but kuti tii isusu tinei mashoko atanga tichiziva tinganyepe ipapo.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Bodi idzva reZimbabwe Broadcasting Corporation nhasi raudza paramende kuti hurumende nemakambani ayo ndivo vari kukonzera dambudziko rekushaikwa kwemari mukambani sezvo vasingabhadhari basa ravanoitirwa nekambani iyi. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo maerano nezviri kuitwa nebhodhi ravo kugadzirisa matambudziko akatarisana neZBC pamwe nematanho avari kutora kuagadzirisa. Sachigaro webhodhi iri Dr. Joseph Taivati, zvikamu makumi masere kubva muzana zvemabasa ekambani yavo zvinobva kuhurumende nemakambani ayo, nekudaro kusabhadhara kwaanoita ndiko kupa kuti kambani itatarike.
The non-payment of ZBC services by the government's arms has further
deepened the funding crisis.
Nyaya yekusabhadhara kwehurumende ndiyo yawedzera dambudziko remari muZBC. Apo tiri kugadzirisa ufumi hwedu zvakakosha kuti tizive kuti hapana chemahara. Kunyange zvikaita sekuti ndezvemahara, tinofanira kuziva kuti zvinobhadharwa.
Vatiwo marizinesi haana mari nemusoro yari kuunza mukambani iyi, sezvo mari inobhadharwa iri shomanana uye yakapedzisira kukwidzwa makore gumi apfuura. Semuenzaniso, vati mabhizimisi anobhadhara zana remadhora pagore, vanhuwo zvavo vachibhadhara makumi matatu emadhora chete. Parezinesi reterevhizheni, Dr. Tai vati nyaya yekuenda kwemagetsi yave kuita kuti vanhu nemakambani vatadze kushambadza nenhepfenyuro dzeZBC, izvo zviri kuita kuti kambani irasikirwe nemari yakawanda. Vatiwo chimiro cheZBC chakasviba nekuda kwenyaya dzezvikwereti, uori nezvimwe zvekuti vave mushishire kuzvigadzirisa. Vaenderera mberi vachiti zvinhu zvinogona kutonyanya uipira ZBC nekuti kuvhurwa kwemasaisai kunoreva kuti pachave nemakwikwi kubva kune makambani achapiwa marezinesi neBroadcasting Authority of Zimbabwe. Asi kunyange hazvo vataura zvichemo nezvavari kuita, nhengo dzekomiti yezvekuburiswa kumashoko dzati bhodhi iri rinofanira kuchinja maitiro ebasa kuZBC. Imwe nhengo yekomiti iyi vasimba neutamudarikwa veZANU PF vati havaone chikonzero chekuti vashambadze neZBC nekuti vashandi vacho kusanganisira vatapi venhau havagoni kuita basa zvine unyanzvi. VaSettlement Chikunya veMDC vatiwo zvinosvibisa chimiro cheZBC inyaya yakaita sekuti vamwe vatapi venhau vayo kusanganisira vamwe vakuru vakuru vanomboita zvematongerwo enyika zvakaita sekupinda musarudzo dzemumapato vodzoka kubasa kana vachinge vakundwa. Asi Dr. Tai vati havaone chakaipa pane izvi sezvo mutemo wenyika uchibvumidza vanhu kupinda musarudzo. Nhengo dzekomiti iyi dzange dzichidawo kuziva kuti bhodhi iri richaita sei kupedza kupindira kwebazi rezvekuburiswa kwemashoko kukambani yeZBC uko kunonzi kunoitika zvakanyanya. Dr. Tai vati bhodhi ravo richahidzana nebazi ravo asi vakati havasi kuzobvuma kuitiswa zvinhu zviri kunze kwemutemo. Hurumende yakaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni matanhatu emadhora ekutsigira ZBC. Kurukotare zvemari vamutulimwe vanoti mapasi nemakambani ehurumende anofanira kubhadhara basa raanenge aitirwa neZBC kuti kambani ikwanise kuita basa rayo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yokurambidzwa kweZimbabwe kutambira nhabvu munyika neCAF ichinzi nhandare dzayo hadzina kukodzera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vagari vekumasvingo vochema-chema negurukota riri kupomerwa mhosva yekutora mvura yeguta richiendesa kupurazi kwaro. Zimbabwe neBotswana zvonyorerana chibvumirano chekudyidzana. Vanhu vochema-chema nenyaya yekuti vauye nezvitupa kuzotenga hupfu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.